tiri kuona sekuti zeki pachinhano chairiye zvinezvi zvinenge zviri kuinetsa asi regedzai tidzokere kumashure tichiti chinhu chakakosha kuti vana vezimbabwe vazive kuti mukana wekurejista kuvhota wagara uripo voter registration inoitwa nguva yega yega inozongomiswa chete apo purezidendi vachinge vaita proclamation yokuti mazuva esarudzo ari kurini asi zvinhu zvakakosha kuti vana vezimbabwe vazive kuti mukana wagara uripo nechekare tikatarisawo iyo blitz kana kuti kunyoreswa kwevanhu munguva pfupi kwechimbi chimbi uku hongu zvigozhero izvi tiri kuzviona zvokuti apo neapo vari kunetsekana asi hatingataurire zvedu zeki isusu semusangano wezanup f tinoona sekuti vanhu vedu takawana mukana wakakura chaizvo wekuti vanhu vedu tivakurudzire kuti vaende vachinorejista
vakurawo nemunotii nenyaya tiri kukurukurai
tekutanga mukoma jonga mukoma vangu vezanup f vabvuma kuti zeki haisi prepared zeki haisi redi kuti inge ichirana maelections tekutanga ndichambaita panyaya yevoter registration blitz muchaona kuti zeki inotsvaka maexcuse amwe acho aunoshaya kuti vanofunga tekuti vari kuudza vana vadoko here especially maurban areas unosvika vakuudza hapana magetsi pamwe punzi masola haasi kushanda unoti haasi kushaira nezuva ririko so you then wonder kuti what is really happening but wozoona kuti aa vanhu havanonzwisisa kuti zanup f is engulfed into primary elections right now zanup f iri preoccupied nemaprimary elections so havasvikisa effort yavo kuvota registration and therefore zeki woya kuita deliberate go slow so that people won't register because vanoziva kuti zanup f is doing nothing kana vaapaaaakurekesa vanhu saa vari kutoziva kuti ndiani ari kutuma vanhu vanorejista saka vakuita go slow zviri deliberate uchaona because hamugoni kuinda kuprograma moti toda ta blitz ye 2 days mota dzakugadzirira kuti manaje chinaita ave nedizo kana nepetrol kwandiri kuva kuti hazvimeki sense
manzwa zvataurwa navakurauone vaguni munowirirana nazvo here
aiwa kwete ndoda kuti ndijekese zvandataura inini handina kuti zeki haina kugadzirira maelections ndataura zvakanaka kuti isusu sezanup f hatisi kurilaya nevota blitz nekuti takabvira kare tichiita kuti vanhu vedu varejiste we are not relying on the vota blitz ndochekutanga chechipiri tomboti matare ati iwo delimitation report yakaitwa haikodzere kuti isenzeswe mutemo kaunoti kana kuti tinongoshandisa delimitation yakaitwa in 2018 saka isusu sezanup f takagadzirira nguva yese hatisi kurilaya nekuti pazonzi paita mhosho yakati most of our people are already registered so we are not worried nezvana blitz izvi asiwo tiri kuti senyika ine utongo hwejekerere zvakakosha kuti zeki inge yakagadzirira kuti vanhu vawane mikana yakakwana kana vamwe vasinge vasina kugadzirira zvakanaka ngavasada kutipomera mhosva kana kutipomera mapazi ehurumende
vakurauna
ndoda kubatsira mukoma wangu ava kuti nhau iri pano haisi yekuti zani yakagadzirira yakati haina nyau iri pano ndeyezeki kana dai yanga iri nhau yekuti mapato akagadzirira hena yakadaita kuudzai kuti ccc is more prepared kufuva zanup f because takazviona muna march kanaita maby-elections asi zvitsva izvi
vagoni pane vari kutaura kuti nemubato mezanup f imomo munonzi mune kugunun'unawo kune vamwe vari kunzi havasi kuda kuti sarudzo dzienderere mberi munoti
aiwa hatiurirani hazvisi kutotaurira kuti svondo iro rino iri weekend inoyi musi wa18 tiri kutopedza maprimary elections edu around the country tichishandisa mikaha mitsva yakatarwa nedelimitation report inyowani iyo ya2023 saka isusu tiri kuendera mberi hatiwirira nevanhu vanoti sarudzo ngadzisendekwe nekuti mutemo unotaura kuti sarudzo dzinofanira kunge dzichiitwa gore rino
vakurawo nepindura yetivha rechirongwa
kutaura kwekuganza kana kwezanup f asi inoziva chokwadi kuti havahwini ko vakadi kuzviita muna machi pakaita mabyelections kana vaine vanhu vachirambidza ccc kuti ite maralis yavo kana aine vanhu why job scaler is still in prison right now ndo zvinongoreva kuti zanup f iko zvino inoziva kuti haina vanhu the only solution and the only weapon they can use is violence nokushandisa judiciary nokushandisa mapazi ehurumende vachimashandisa kuita zvinhu zvisiri pamutemo because vanoziva kuti havana vanhu patove maelections a2023 hatidi kutuma nyoka negavi zanup f inenge iripo ccc inenge iripo muchanyatso kuona vajoka kuti ccc haijaidzi kana tapeta maelections zanup f haimiri
vagoni
tiri kutovanyarawo zvedu kuramba tichitaura navo vachizviti mapoka ivava vanoti ndevecc nekuti havana vakavasarudza ipapa apa mukavabvunza kuti kwavari ikoko akavasarudza ndiani vari musisi yekupi hapana kubva kumbiro wavano timutungamiri wavo hapana akamusarudza saka hatingaswere tichinetsika nevanhu vakadaro isusu regai tiudze vana vezimbabwe kuti ZANU PF musangano wevanhu izvozvi tichida kutaurira ichokwadi pari nhasi so tine vanhu 4.7 million registered voters vemusangano wedu vatakaverifya
mubvunzo wenyu wakura one tiri kuonawo bato renyu riri kuita zvakawanda zvekukwezva vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota zvakakosha zvakadii
isusu chinangwa chiri chakachiri chekuti panosvika musi weelection tinenge tava ne 6 million voters saka zvakatikoshera mahwava achitovava mu 4 million isu tava mutatava mu 5 sakura kuti nhamba yakati yasvika toda kuamba tichimobheredza vanhu kuita kuti tirigona kusvika mu 6 million voters saka ndo zvakainya kukoshera program yatikuita yekumobheredza vanhu kundorengesa kuvhota ndo zvakakoshera program yatikuita inonzi mugwazo ndo zvakakoshera program yatikuita inonzi rit